manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 21 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari dzemudya ndigere dzowedzerwa vashandi vachiti hadzikwane. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi voenderera mberi nekunetsana nemasangano akazvimirira oga kumusangano wekuGeneva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri. Tibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti mari yawedzerwa nehurumende kuburikidza neNational Social Security Authority kana kuti NASA haikwane pachitariswa kushaya simba kwedhora remunyika uye kudhura kwemitengo yezvinhu. NASA yaudza bepa nhau reSunday Mail kuti yawedzera kutanga mwedzi uno ndezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% mari iri kutambirwa nevari pamudya ndigere. Mari dzawedzerwa dziri pasi pepension and other benefits uye accident prevention workers compensation scheme. Mari iri pasi pepogb yawedzerwa kusvika pamadhora zviuru makumi maviri nemana emunyika kana kuti 24,000 kubva pamadhora zviuru gumi nematanhatu kana kuti 16,000. Mari yevakakuvara kana kuti APWCS yawedzerwa nezvikamu makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% kubva pazviuru makumi maviri nemazana matanhatu kana kuti 21,600 kusvika pazviuru makumi matatu kana kuti 30,000 yemunyika. Asi mutungamiri weZCTU Maita Ruvinga vanoti vari pamudya ndigere vanofanira kutambiriswa mari inosvika madhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti $50 pamwedzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Maita Ruvinga.
Ndidzo nhau dzatagara tichitaura kuti mushandi achinge ari pabasa paanobva pabasa achienda kumudya ndigere mararamiro aiita ari pabasa haafanire kusiyana neaachaita aenda pakuzorora. Zvichienderana izvo nematauriro atiri kutaura kuti isu kuti mushandi anzi ari kushanda, mushandi kuti anzi ari pamudya ndigere anofanira kutambira mari ine huremu husingaite kuti hunzi mangwana hwachinja value. Ndosaka tiri kuti 250 ikapiwa kumushandi ari pamudya ndigere zvinhu zvinoita kuti abatsirike. Semusangano weZCTU tisu vakatanga kuchedzera nhau yekuti pange pane masocial security nets anova ndiwo anobatsira mushandi ari pamudya ndigere kuti ararame upenyu abva pabasa. Zvinova izvo zvinofanira kuramba zvichikurudzirwa.
Mutungamiri wesangano reZCTU Amai Florence Taruvinga vari parunare muHarare. Tabatawo vamwe vari pamudya ndigere uye vakambovawo musangano reZCTU vaGilbert Shoko.
Chokwadi kande chekuti icho mukatarisa mafigures acho hazvisi kufambirana nezviri mumaketi. Pensioner anodawo kurarama ende achirara mano da kutenga zvinhu zviri basic.
Nde zvipi zvashoko?
Anotenga upfu mazvano vakwira is about 4,400. Anotenga usavi kana kuti murivo wokuseva nawo. Nyama yacho yakudhura. Mamwe mashops mamwe mabucha the cheapest yakuita $3.49. Kana mukatarisa mukazomultiply $3 ye 49 ne exchange rate yedu munoona kuti hazvisi kufambirana nemusi wekuti kana mukaenda kubucha muchida kunotenga mune RTGS iyoyo yataurwa iyo munoona kuti $3 iyoyo kana kuti $4 kuti munoitenga mustreet munoitenga 720 zvinoreva kuti inenge iri kuma 3000 something a dollar saka inenge iri kuma 3000 kuti muwane ningiriki muwane $3 iyoyo already. Munozviona upfu unenge uchiita kuma $5 10 kg right saka $5 iyoyo inenge yakutoita inenge iri kuma 4000 so kutaura kwandaita 4400 already munenge makutova ne 8000 pasara 8000 muenda munotenga sugar
iri kuitawo mari
iri kuma 3000 iwo right munotenga vana munyu vanani ani kana takura kudai izvi tinoda medical nemusi wekuti hatikwanisi kuti tiwane mari yacho every month vana vedu vatinogara navo vata zvataimboita zviya zvekudhara kutiko tinochengetewa navana vana vacho havasi kusenza saka in short ndingangokutaurai kutiko honai hapana zvaitwa nemhosva yekuti iyoyo yawedzera inongofanana neyakagara iripo nemhosva yekuti zvinhu zvacho zvinoramba zvichingokwira zvichienda kumusoro saka hapana zvaitwa inongova figa isingabatsiri ende kana mukaicalculata in US dollars iye zvinhu handi yedu kana tichitaridza interbank rate iri kunzi 494 modivida pa 16,000 iyoyo kana 21,000 munoona kuti inoita mari
izvi zvinorevei takatarisa upenyu hwevashandi vari pamudyandigere
mapengineers ndivo vanhu vanoshupika muno munyika zvisingamboiti mukaenda kuna vana kumpost office kuNBS iyo bengi yenasa iyoyo ndo kwatinenge takazara ikoko vamwe vedu kana kubhengi kwachatichaende tongosenze swipe because toziva kuti iko kuti uende kubhengi unenge uchida transport paunodzoka ikoko kuti unondomira po for 3 hours pensheni yakamira for 3 hours vamwe taakunzwa makumbo hatichakwanisi saka look kungonyorawo kuti tingagoita sei hapana zviri pa ngati kana kutaura pamusoro payo vamwe tinoundestanda economics nokuziva kuti economy yakamira sei hatiimbotauri pamusoro payo kuti paitwa anything
Munyori mukuru musangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGilbert Shoko vachitaura vari parunare kuBulawayo. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vakasununguka kufamba navo mamwe makambani ezvimwe zvizvarwa zvekuChina zviri kupomerwa mhosva dzekumbunyikidza vashandi munyika kuti vazvionere pamuno sefodya. Nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neChina iri kutsviriridza kumusangano mukuru wakanangana nenyaya dzekurwisa rusarura kana kuti 107th session of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination uri kuitirwa kuGeneva, Switzerland. Mubepa rakanyorwa neCrisis in Zimbabwe Coalition kumusangano uyu, sangano iri rakapomera zvimwe zvizvarwa zvekuChina mhosva yekumbunyikidza vashandi muZimbabwe richiti hurumende haina zvairi kuita kuvachengetedza. Asi vaziyambi vanoti mitemo yemunyika inobata munhu wese zvisinei nerudzi. Atina ukwanisa kubata vaziyambi kuti tinzwe diviravo pane zviri kutaurwa ne Crisis in Zimbabwe Coalition sezvo vanga vasiri kudaira nare mbozha yavo. Vaziyambi vanga vachitiwo havo mapepa vatura ku Geneva nyaya yezvirango iri kukonzera kuti vatadze kuzadzikisa zvimwe zviga zvekupedza rusarura munyika. Muguzeya nezvenyaya iyi Tabata Sachigaro we Crisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Hurumende Zimbabwe ine dambudziko yekuti kana vagari vemunyika vachinyunyuta nokuchema vachiti vane matambudziko avanosangana navo, iyo inoti hapana dambudziko ravanoona nokuti vazhinji vari muhurumende vakagara zvakanaka vachidya huchine mukaka wenyika uyezve ndo vane simba rezviri kuchemwa nokunyunyutwa neruzhinji. Saka techitarisa nyaya iyi munoona kuti hurumende paripoti yayo yakanyora iri kutaura kuti yakaisa zvimatanho akasiyana siyana zvikuru sei mutemo, bumbiro remutemo nemimwe mitemo inobvisa rusarura ganda nekusarurwa kwavanhu mumabasa kana mukuwana mikana, asi izvi zviri pamutemo bedzi.
Ko sei muchidaro vamutasa?
Mukuitwa kwezvinhu in practice munoona kuti hapana chinhu chakagadziriswa. Takatarisana nenyaya yemachina yavari kuramba, vana vezimbabwe vatambudzika vari kumbunyikidzwa vachibatwa unhapwa vachisarurwa nemachinese munyika ino. Vamwe vanogara vanoshanda mudzimba vari kubatwa zvisina kunaka, vamwe vari kutaura kuti vari kubatwa uyanga mavanogara vachigadzikwa munzvimbo dzisingaiti.
Mune umbowo hwacho here vamutasa?
Isu takatotenderera mumafactory mazhinji, vanhu vari kurohwa munyika ino yakasununguka, kuchine vashandi vari kurohwa nemachina, vamwe vachikidnapwa vachimboiswa mune dzimwe nzvimbo vachipomerwa mhaka dzakasiyana siyana vasingaendeswe kumapurisa asi vachitotywa, vamwewo vari kukwarira mumabasa havasi kupihwa macompensation, kune vazhinji vasina maoko vasina makumbo, kune vazhinji vakafirwa nevarume vakafirwa nevakadzi.
Asi kati taura negurukota rezvevashandi vamavhima vakamboti kana mhosva idzi dzikamhangarwa vanoferefeta, handizvo here zviri kuitika? Zviri kufamba sei semaonero amuri kuita?
Hurumende iri kumira namachina yoregera kumira navanhu vayo vagari vemunyika. Izvi zvinhu zvinosiririsa uye zviri kutikanganisa kwazvo. Tinovaudza vaziyambi kuti kana vachida ngatifambei mumacommunities, ngatifambei mumafactories, tibvunze vagari vemunyika kuti zvavano kutaura kuGeneva nezviri kuitika paground ndezvipi, ndevapi vane chokwadi ivo sehurumende nesu weCrisis in Zimbabwe Coalition.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Daira Dugin, mwanasikana wechimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vaAlexander Dugin, akaurayiwa pedyo neMoscow nebambo rainge rakateiwa mumotokari nezuro. Vamwe vanoti bambo iri rainge richida kuuraya baba vake, vanonzi ndivo njere dzavaPutin nekuda kwekuwirirana kwavo kwakanyanya. Russia inoti yatanga kuongorora kuti ndiani akateya bambo iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapurisa emuSomalia anoti akwanisa kuuraya vanhu vainge vapamba hotera yeHyatt muMogadishu, akauraya vanhu makumi maviri. Vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab neavanodyidzana zvakanyanya nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda vanonzi ruro vakauraya vanhu ava vanosanganisira mauto nevamwe vanhuwo zvavo. VeAl-Shabaab vanoti vakauraya vanhu makumi matanhatu nevatatu. Vanhu zana nevanomwe vanonzi vakanunurwa mukurwiswa kwakatora maawa makumi matatu. America yashora zvikuru kwayati kuurayiwa kwevanhuwo zvavo, ikati yakazvipira kutsigira hurumende yeSomalia neAfrican Union kurwisa vanopfurikidza mwero ava. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava McDonald Munyoro vesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo, avo vakaendesa tsamba kudare reparamende vachiti havasi kufara nechirongwa cheNational Youth Service chave kudzorwa nehurumende. Dare reparamende riri kuzeya nyaya iyi nemusi wechitatu.
Right, so vechidiki tine zvinhu zvatakasvitsa kuparamende zvatiri kukumbira maringe nechirongwa cheNational Youth Service. Chekutanga sevechidiki tiri kuti tadini tambomira kudzora chirongwa ichi. Tambotanga tazeya, tadzifambira nyaya dzacho navechidiki vaisirawo mafungiro avo kuti chirongwa chakadai vangachida here, uye kana vachichida chingadzoke nemutoo upi. Nekuti chatakanzwa kubva kucabinet ihurukuro yakaitika pakati peministri yevechidiki neministri yevedefense, vakati chirongwa ngachidzoke. Havana pavakataura kuti vechidiki vakambonzwa mafungiro avo, vechidiki vakati chirongwa ngachidzoke. Tiri ipapo zvakare tikatarisa nhoroondo yeNational Youth Service, chirongwa chakabatwa chikaitwa nenzira yanga isina kunaka, yakakuwadza nzvimbo dzakawanda neupenyu hwevanhu vakasiyana munyika yeZimbabwe. Chirongwa chekuti chakashandiswa nevaitungamira panguva iyoyo nenzira yanga isina kunaka.
Saka poitwa sei?
Saka nekuda kwaizvozvo tiri kuti chirongwa chakadai kana chichiuya panofanira kutangiwa paitwa hurukuro yekunzwisisa kwachakabva uye kwatioda kuti chirongwa chatatarisana nacho chinge chichienda. Zvakare tikatarisa chirongwa cheNational Youth Service, chirongwa chinoda mari zhinji. Zvakatikosherawo panguva ino kuti tibvunze mubvunzowo zvakare wekuti mari idzi dzinenge dzichibvepi. Semuenzaniso tikati zvinenge zvichibva kuparamende, zvinobva zvakosha kuti hurumende inge ichiisa mutemo weNational Youth Service Act. Pari zvino hapana mutemo wati wavepo. Mukufamba kwatiri kuita nemukubata kwatiri kuita neparamendi, taakunzwisisa kuti pane urongwa huripo kuti mutemo ugadzirwe, bati pari zvino hausati vavepo. Zvakare tiri kuti ngatibudewo pachena kuti chirongwa ichi chichinge chichiitwa mari dzachona dzichabvepi, purogiramu yachona ichange yakamira sei, vechidiki vanenge vachirikrutwa sei, mwedzi mingani vanenge vachitrenerwepi, karikuramu yachona, zvose ngazvive pachena. Nekuti mune National Service yakaitwa makore apfuura, vechidiki vakazenge vaakudzidziswa zvisinei nezvaitarisirwa maringe neNational Service. Zvakare kunyanya vechisikana vakange vambunyikidzwa munzvimbo dzekuti vaifanira kunge vachidzidziswa zveNational Youth Service.
Zvii zvimwe zviri mugwaro ramakatumira kudare reparamende?
Takaisawo chikumbiro chekuti nyaya dzemitemo nemapolicy frameworks dzitange dzaiswa panzvimbo uye dzigadzirwe nenzira yekuti dzinenge dziri maringe nebumburo remutemo reZimbabwe. Nekuti chirongwa ichi chiri kunzi chiite kuti vechidiki vade nyika yavo, nyika yeZimbabwe inotsanangurwa mubumbiro remutemo. Tikaenda nyango kusection 20 yeconstitution, inoti zvose zvirongwa zvinoitirwa vechidiki ngazviitwe nenzira yekuti ndezvemunhu wose, hazvina bato razvinobata, uye zvinosimudzira muono wenyika uri mubumbiro remutemo. Chekupedzisirwa zvakare chatakakumbira mune gwara reparamende, kuti iyo paramende ishandise masimba ayo kuti ibude iende munyika yeZimbabwe. Imbobvunzawo vagari vemunyika yeZimbabwe kuti chirongwa ichi vanochida here, vangachide here, uye kana chidzokwa chinofambiswa sei. Ndo zvatakaisa pamberi peparamende.
Chinangwa chenyu ndecheyapa?
zvirikuzama kupowa maonera atinawo sevechidiki kuti chirongwa ichi kana chichiuya chiuye nenzira yakanaka. Nekuti mamwe matanho ese akatorwa akaitwa zvakanaka zvikave pachena, chikazonzi chauya mangwana, tose tinowana pekuchibatira nekuchinzwisisira sevechidiki. Chikumbiro chikuru chatinacho ndechekuti chirongwa chakaita seichi vechidiki vange vachitungamira vari pamberi vachipa pfungwa dzavo, vachibata, nekuti ndivo vanozova vanhu vanomhanya nechirongwa ichi pachine zenge chaparurwa. Zvatakaramba uye zvatiri kuramba kudzora National Youth Service inokuwadza vana veZimbabwe, inoshandiswa nenzira yakaipa, inoshoresa vechidiki vemuZimbabwe. Tinoda National Youth Service inouya maringe neSection 20 yeConstitution inotaura nezvevechidiki munyika yeZimbabwe.
VaMcDonald Munyoro vanotungamira sangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo vari parunare muHarare. Tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu.
Vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri. Ngatinzwei mubvunzo uyu.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa vhesi inowanikwa pana 1 vakorinde 15 vhesi 29 iyo inoti, kana zvisina kudaro ko avo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi, vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4 verse 6 iyo inoti, nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo waMwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasisazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosuduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
Kasi waihwadiwa vateereri, chekutanga tichasasokura Mwari na 1 Timothy chapter 2 verse 5 Paulo unotaura achiti, nokuti kunongova naMwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetewo pakati paMwari navanhu, ndiye Kristu Jesu. Zoreva kuti hatigoni kumiririra hama dzedu nyangwe tichidzida zvakadi, kunyanya-nyanya kunyange dzakatofa hazvichatogoni. Zvinoda kuti munhu atende muna Kristu Jesu agosvika paanobhabhatidzwa. Zviva nemucherechedzo nezvazvinoreva kumunhu iyeyu anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake Paul hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti vapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa aapostori Acts chapter 22 verse 16 inovairadza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rikuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu vamwe vachimukira mukutongwa. WaRoma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu, iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi, murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera zvinga tinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange akuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa wese wanenge watenda kudzidziso yenyu muvabhabhatidze, zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitarisazve pane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna First Peter chapter 4 verse 6, shoko ringaparidzwa nemuto upi kune wakafa? Hama dzangu, shona idini kutaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyora kwaitwa nhau iyi napauro, uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa awakafa wakafira muna Kristu wakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tirikupiwa zvekuita kuti tinofanwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vapi vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatasazo vakati soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 obva yataura kuti kubva iko zvino wose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa, wazorora pakubata kwavo, asi mabasa achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisirwa kuti ringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvaakabata. Wahibheru chapter 9 verse 27 inobva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achizadzwa kumuka pano ya Kristu. Munhu wese unomuka, zvingoreva kuti umwe unomukira kuupenyu husingaperi, umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto, sezvo zvinotaurwa neshoko raMwari. Ndatenda Mwari wakuitire zvakanaka. Amen and amen.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chapinda makota final echibuku Super Cup chichitarisira kutora mukombe uyu kekutanga munhoroondo yacho. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Dynamos yabatana nezvimwe zvikwata zvisere zvasara kurwira mukombe uyu mushure mekutadza mikana yakawandisa, asi ndokuzorova hwahwa 1-0. Chibodzwa chemhando yepamusoro kubva kuna Trevor Mavhunga chapa dhimba rekukunda nekusimudza mhemberero musha mechikwata ichi. Mutsigiri weDynamos vaSilas Chingosho vanoti dhimba rendizvo nekukunda uku.
Inovimba nemwakomana, viva Dynamos, pamberi nesu guys.
Dynamos haisati yambotora mukombe wechibuku Super Cup uyu kubvira makundano aya avambwa muna 2014. Asi Highlanders neTriangle idzo dzakambotora mukombe uyu dzasangana muGibbo Stadium nasimasikati Bosso ndokukunda 1-0. Zvimwe zvikwata zvaramba kusaririra makwikwi aya, iBlawayo Chiefs iyo yarova ZPC Kariba 1-0 neManika Diamonds yakunda Yada 2-0. Zvikwata zvisere zvasara mumukombe uyu iBlack Rhinos, Blawayo Chiefs, Chicken Inn, Dynamos, FC Platinum, Herentals, Highlanders neManika Diamonds. Makota finali emukombe uyu ari kutambwa svondo remusi wa17 kusvika 18 Gunyana. Totarisa makundano e2023 World Cup Netball Qualifiers. Chikwata cheZimbabwe chemaGems chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wekutanga we2023 World Cup Qualifier, pasina chimwe chavari kutarisira kunze kwekurova Botswana. Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata zvisiri zvakaungana muSouth Africa kurwira zvinzvimbo zviviri zveAfrica zvasara kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. mari dzemujikandi gere dzowedzerwa nenasa asi masangano evashandi anotadzikwane. Gurukota rezvemitemo vaziyambi vonetsana nemasangano akazvimirira oga pane zvavari kutaura kuGeneva panyaya dzekodzero dzevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mirai zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakuvi